Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 25/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaparura urongwa hwepakati pegore hwekushanda kwebhajeti ravo kana kuti midterm budget review. Nyanzvi dzozeya bhiri rekuvandudza mutemo wezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaparura urongwa hwepakati pegore hwekupenengura bhajeti renyika nhasi. Vati vanotarisira kuti pane zvavakambotura muna mbudzi, hurumende ichasara iine chikwereti chechikamu chinodarika chimwe chete kubva muzana kana kuti 1.3%, vachiyambirawo kuti nekuda kwenzara iriko zvinhu zvinogona kuenda kumawere. Asi vativo kuparurwa kwakaita mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG mumwedzi wakubvumbi wegore rino kwadzikamisa upfumi hwenyika. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwavo mudare reparamende kuMount Abden pedyo neHarare nhasi, vaNcube vati vane tarisiro yekuti upfumi huchaderera zvishoma nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura.
Tiri kutarisira kuti upfumi hwedu huchadzikira nechikamu chimwe chete nezviga zvitatu kubva muzana 1.3% gore parinopera. Mumari yemuno tiri kutarisira kuti tichawana mari yekushandisa inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemana 93.2 billion ZIG, asi ichada kushandiswa nehurumende inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemanomwe 96.8 billion ZIG.
Vatiwo vari kutarisira kuti bazi rezvekurima richaderera nezvikamu zvinodarika makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21.2%, kwete zvikamu zvinodarika zvina nezvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 4.9%, sezvavaitarisira muna mbudzi gore rapera pavakaparura bhajeti ravo. Vachitaurawo neStudio 7 panze pedare reparamende muzvinafundo Ncube vati vanofara nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvichikonzerwa nemari yeZIG.
Chati isusu mataxis ari kubhadhara nemakambani ngavabhadhare at least half in ZIG. So ZIG yotenderera nditi kana munhu achida maservices from government futi ngavabhadhare futi ndeZIG.
VaNcube vavimbisawo kutora matanho ekusimbisa mari yeZIG vachiti makambani emuno achange ava kubhadhara mari zvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% yemitero yavo nemaZIG kana kudarika, ukuwo veruzhinji vachange vave kukwanisa kubhadhara zvizhinji zvavangada kubva kuhurumende nemari yemunyika. Asi anomirira vemapato anopikisa mudare reNational Assembly uye vari nhengo yechimwe chikwata cheCCC, amai Lynette Karenyikore, vati havaoni chakanaka chataurwa navaNcube chichabatsira veruzhinji.
Ngoma ndiyo yekutambura kwevana vemuZimbabwe. Element yekushandisa futi US dollar ingoripo. Vaidai vangotaura kuti muZimbabwe muno mari yakungoshanda iZIG. Zvoreva kuti vari kutogamuchira zvekuti US dollar ichine huremu.
Vaimbo vegurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vatenda ibiti vatiwo
kutaura kuno kwandikuta nemi reti zvezvizvi kumhanya rato kuma 25. So munhu ari kubata vanhu kumeso, munhu akoniwa, munhu atadza. Changa changaifanira kungoenda kutaura kuti varume nemadzimai ndazvitadza. Ndakumbodzokera kusitanini kwandanga tiri dai masagova mumwe kana chivhayo ambopinda pano panyanga.
Asi vanotungamira komiti yezvemari mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeZANU-PF vaClemens Chiduwa vati matanho ataurwa namuzvinafundo Ncube ekusimbisa mari yeZIG anoyemurika.
Pazigi iri Reserve Bank pane zvakataura yokuti zigi redu rirambe richishanda pakutenga, zigi redu rirambe richishanda panyaya yekuti tive nevalue. Asi panga changa chasara ndechekuti ngatiti veine yatinoti complementary measures ndo auya.
Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati vanqube vasiya mushandi ari pamene.
Ne vashandi vazhinji vari kuora zigi. Ende zigi iroro radona. So kana minister vachiti zigi rikuramba rakasimba, rinoramba rakasimba kwavari nekuti ndivo vanokwanisa kunotora maUS dollar kureserve bank.
Sachigaro wesangano remubatanidzwa wana muzvina bhizimusi reCEO Africa Round Table vaOswald Bina vaudzawo Studio 7 kuti kusimbisa zig kwakanaka asi mari yacho haisi kubatika.
Vanhu vemuZimbabwe vanotenga vanofanira kunge vachinge vaine mari iyo yomuhomwe. Ndo zvinotanga kuti vanhu vanzwisise vagutsikana kuti izvo mari yedu yapo inoshanda.
Vanqube vatiwo mamwe mabasa akaita sekugadzira zvidhina nekuchera zviborani achasiyirwa zvizvarwa zveZimbabwe. Mabasa aya ange ave kuitwa nezvizvarwa zvekuChina kunyanya. Muzvinafundo Nqube vatiwo Zimbabwe inechikwereti munyika nekunze chinosvika mabhiriyoni mazana maviri ane makumi mapfumbamwe kana kuti 287.2 billion zig. Zimbabwe iri kutatarika kubhadhara chikwereti chayo zvopa kuti vakawanda vakaita seIMF nevamwe vanokweretesa mari varambe kuipa mari. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Dzimwe nyanzvi dzaungana nhasi muBulawayo pamusangano wekuzeya mutemo mutsva uri kuumbwa unotarisirwa kubata nyaya dzine chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Change Management Bill. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwemusangano uyu muBulawayo nhasi, mukuru anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze mubazi rezvekushanduka kwekunze nezviwanikwa zvesango vaWashington Jakarta vati Zimbabwe haisati yave nemutemo unobata kushanduka kwemamiriro ekunze. VaJakarta vati kushanduka kwemamiriro ekunze idambudziko riri kuramba richikura richishungurudza pasi rose. Vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe ive nemutemo unobata nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze kuitira kuti izadzikise zvainotarisirwa kuita paurongwa United Nations Framework on Climate Change. VaJakarta vati kusave nemutemo wakaita seuyu kunogona kukonzeresa kuti nyika irasikirwe munyaya dzeupfumi sezvo nyika dzakadai semubatanidzwa weEuropean Union dzave nemutemo yakajeka inosanganisira iyo inoisa mitero yakakura pazvinhu zvinogadzirwa nedzimwe nyika kusingakosheswi nzira dzinoderedza kushanduka kwekunze.
Hatizivi zvinokwanisa kuitika. Zvinhu zvinobva kunyika ino zvinokwanisa kurambwa kune dzimwe nyika zvichinzi zvinhu izvi muri kuzvigadzira nemweya wakaipa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association vamutuso liwayo vati South Africa yave nemutemo weClimate Change Management. Vakatiwo mutemo uri kuumbwa muZimbabwe unobatsirawo nyika kuti iwane mari pasi pezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoitwa pasi peUnited Nations zvekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze.
Zvinokwanisa kuita kuti Zimbabwe iwanewo kujudzana nedzimwe nyika, iwanewo kana mari inokwanisa kunga ichiwanikwa nekuti mune mainvestments anenge achikwanisa kuitwawo munyaya dzeclimate changes. Zvingave nyaya energy transition, dzingave nyaya dzewater management, dzingave nyaya dzeforest conservation and so forth. Saka mari dzeclimate change funding dzokwanisa kuzobuda pakuti tine tadi taane mutemo wakadaro.
Vazhivai vati hwaro hwemutemo uri kuumbwa hwakanaka asi vati zvakakosha kuti mutemo uyu ubudise pachena nyaya yekuti mapoka evanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vakaremara vangabatsirika sei pasi pemutemo uyu. Izvi zvasigirwa naTsepang Nare, mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevakare mara.
Hapana patiri kuona inonzi inclusion yevanhu vakaremara. Tichinyanyotarisa nyaya dzine chekuita neutano.
Zvinafundo Granius Mavhondo, vanove changamazano mune zveutano paNational University of Science and Technology, vati chimwe chezvakanyanya kukosha muupenyu utano hwevanhu. Vakatiwo zvakakosha kuti mutemo uri kugadzirwa uyu uburise pachena kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuvhiringidza utano hwevanhu uyewo ujekese zvingaitwa kubatsira kugadzirisa izvi.
Quite a climate change impact. Pane nyaya dzepfungwa dzokuti munhu anenge awigwa nedrought anenge achifanira kuti awane support mupfungwa dzake first pasati paitwa chimwe chinhu. Nokuti munhu akagara abatwa mupfungwa dzake kuti handikwanisi kuita izvi, mangwana chiro pakavuya chinhu chinenge chiri nyore sei, haakwanisi kuti afambe achienda mberi.
Saka mumwe wechidiki vange vari pamusangano uyu, Msindazwe Ndlovu, uyo ane kambani inogadzira zvinhu zvakasiyana siyana kubva kune zvinhu zvinenge zvaraswa, audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mutemo uyu ukurudzire kusimudzirwa kwevechidiki vane mabhizimisi anobatsira kurwisa kushanduka kwekunze.
Zvinhu zvatinoshuvira isu senge mayouth, maentrepreneurs, kuti bhiliri rinokurudzira vanhu neindustry. Maindustry vanhu iwe neni kuti tichinje nzira yatinotarisa nayo zveclimate change.
Tinotenda kudzanai mutori wenhau atumira nyaya iyi. Musangano mukuru weInternational AIDS Conference uri kuitirwa kuMunich, Germany, uri kupindwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nemasere, uri kutarisirwa kupetwa mangwana. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo kambani yeGilead iri kuti jekiseni rayo rekudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV rinobayiwa kaviri pagore riri kushanda zvakanaka zvikuru kumadzimai. Sangano reJoint United Nations Program on HIV and AIDS rakazivisawo nezuro kuti vanhu mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million vairarama nechirwere cheHIV gore rapera. Pavanhu ava mamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9 million vakange vasiri kunwa mushonga. Mukuzeya nezvenyaya yemusangano mukuru uyu, Ivanza Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinodzidza pachikoro chepamusoro cheGlobal Labour University muGermany, muzvare Mo Blessing Nyambara.
Tinonoka kucha zvikuru nokuti musangano uyu wakaunganidza pamwe chete vatungamiriri, vashandi vezveutano, vanorwira kodzero dzevanhu uye vanhu vacho vanorarama neutachiona hweHIV and AIDS, vachikurudzirana kubatana kutsvaga waro wenhaurirano nekupanana mazano anobatsira nemaitiro ekurwisa chirwere ichi cheHIV and AIDS.
Zvii zvikuru zvamunganongedzera zvinobatsirawo nyika yeZimbabwe pamusangano uyu?
Zimbabwe inogona kudzidza maitiro akanaka edzimwe nyika mukurapwa nekuchengetedzwa kweavo vane utachiona hweHIV and AIDS. Kupinda musangano uyu kunopa nhumwa dzemuZimbabwe mukana kuti dzitaurirane nenyanzvi dzepasi rose kusimudzira zvirongwa zvavo zvemunyika yedu yeZimbabwe maererano nechirwere ichi.
Tichitarisawo zviri kukurukurwa pamusangano uyu, mungachitiwo kudini tichitarisa kwabva vanhu nedenda iri kusvika parave nhasi?
Tichitarisa nhaurwa dziri kuitwa, takatarisa kubva pamazuva akatanga denda iri, tinoona kuti pane kufambira mberi kukuru kwakaitwa mukurapwa kwedenda iri vachishandisa maART, mishonga iyi inonyatsotsvanyirira utachiona ichibatsira vanorarama neHIV kurarama upenyu hurefu uye une utano.
Kurudziro yenyu yoti kudini kune veruzhinji?
Mashoko angu kuruzhinji ndinoti dzidzai pachenyu maererano nechirwere ichi kuti chinotapurirwa sei, nzira dzekudzivira nadzo uye marapirwo angasarudzwa pakuva nechirwere ichi. Ivaiwo neruzivo rwakakwana kuziva nezveHIV kunogona kukubatsirai kubvisa ngano maererano nechirwere ichi, zvichiita kuti vanhu mukwanise kuita sarudzo dzine ruzivo nezveutano hwenyu pakuita maponde.
Chizvarwa cheZimbabwe chinodzidza pachikoro chepamusoro cheGlobal Labour University muGermany, muzvare Mo Blessing Nyambara, vari parunare kuMunich, Germany kwakare, naIvan Zininga weStudio 7. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vataura kunyika yavo nezvedanho ravo rekuregedza kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino, vakamirira bato remaDemocrats. Vatura mashoko aya vari muofisi yemutungamiri wenyika yeOval Office kumuzinda weWhite House muWashington DC. VaBiden vati pane nguva nenzvimbo yekuti pauye mazwi matsva, mazwi evechidiki vakaenderera mberi vachiti zvakanaka kuti utambidze mwenje kune mumwe. VaBiden vakatozivisa kuti varikurudzira kuti mutevedzeri wavo amai Kamala Harris vamirire bato iri musarudzo. Asi amai Harris vanofanira kusarudzwa zviri pamutemo kumusangano mukuru weDemocratic National Convention uchaitirwa kuChicago mwedzi unouya. Vachitaura nezvaamai Harris, vaBiden vati munhu anga achivatsigira zvakasimba vakaenderera mberi vachiti vane rusivo rwakadzama uye munhu asingazungunutswe zviri nyore. VaBiden vati vanokoshesa zvikuru hofisi yavo asi vakati vanoda nyika yeAmerica zvakanyanya. VaBiden vatiwo vachashanda kuvandudza dare repamusorosoro reSupreme Court uye kutsvaga mushonga wekurapa chirwere chegomarara. Apo vaBiden vanga vachitaura, vaTrump vange vachita musangano wekutsvaga rutsigiro kuNorth Carolina. VaTrump vati vaBiden vakabuda mudariro nekuti vakoniwa. Vativo ari kuvatsiva amai Kamala Harris haasi munhu wekuti angamisidzane naye nekuti havagone basa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emukenya nhasi aridza pfuti mudenga akakanda utsi hunokatyidza mumugwagwa uye kusunga vanhu vange vachiratidzira muguta guru reNairobi. Kunyangwe hurumende yakati haichavandudze mitero zvainzi zvaizoomesera veruzhinji, vanhu munyika iyi vari kuenderera mberi vachiratidzira. Apo musangano weSadaka uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya uri kuswedera, hurumende iri kupomerwa mhosva yekuwedzerawo kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekurambidza misangano, kurova pamwe nekusunga vemasangano akazvimirira oga vemapato anopikisa nevadzidzi. Nezuro mapurisa akaparadza musangano wesangano revadzidzi reZinasu waiitirwa muHarare pamwe nekusunga vamwe vadzidzi. Nemuvhuro uno, gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakange vayambira vana veZimbabwe kuti vasaite zvemusarinya vachida kukanganisa musangano weSADC uyu kana kusvibisa zita renyika. Vakatiwo vachabatwa vari kune rimwe divi remutemo vacharangwa zvakaomarara. Ukuwo nhengo dzebato rinopikisa dzeTripc makumi manomwe nesere dzichiri muusungwa kubva mwedzi wapera. Ko, mutemo unoti kudii panyaya dzekuratidzira? Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yeboka revechidiki reZANUPF vaSnowball Tongogara uye nhengo yeboka revechidiki reTripc vaSteven Chuma. Atanga nekubvunza vaChuma kuti vanoti kudii nezviri kuramba zvichiitika munyika izvi.
Chatingangotaura chiri kuonekwa nemunhu wose kusanganisira iwo vari kuZANUPF ndechekuti acha baba vane manyemwe, baba mandivonepo. Zvokuti vakava kuti aiwa kune vari kushanya munyika mavo, voda kupedza dzinza rose vachiuraya, voda kupedza dzinza rose vachiri puma uroyi. Asi kushanya tinoziva kuti itsika yedu yechivanhu, nyaya dzekushanyirana dzagara dziriko. Nyaya yeSADC, SADC yagara iriko kubva kare nakare, ende nyaya yechairmanship yeSADC haisiniwani, yagara nengochizaniwana panyika dzemusouthern Africa dziri part of SADC. So zvinotishamisa nawo kuti aiwa hurumende yamunangabva yakuzodza mafuta enguruve kuvana veZimbabwe, nguruve yasina kudya, vachivapomedzera mhosva yekuti vanga kuita mademonstrations. Asi tinoziva kunyange vakada kuita mademonstrations zviri pasi remurao wenyika yeZimbabwe. Asi so far goposen hakuna vambotaura nyaya dzemademonstrations. Asi kuti hurumende inoziva kuti haisikuita zvakanaka munyika, saka naizvozvo vanotya kuti zvakashatawa zvavari kuita zvingaexposiwa.
Munoti vatongogara kuchema kuri kunzi kuri kuitwa nevana veZimbabwe uye kusungwa kuri kuitwa vanhu pamberi pemusangano.
Security forces, they are very alert kuti kune vanhu vari kuedza kuda kukanganisa musangano vachiri kuita muno Zimbabwe weSADC. Vakakangana navachimba vachishaya kuungana, vachifurirana kuti tinoda kuprotesta, tinoda kuvharisa Zimbabwe, tinoda kuputsa midziyo kungoaisa zvaise zvirikukenya. Asi avasecurity ndiveriyawe zvese zvine kurongwa vanenge vachiziva. Saka muchiona kuti avo vanosungwa zvinoreva kuti security inenge yaita pick information yekuti vari kuvonga zvisina kurama, vari kuvonga zvisina kunaka. Polisi haingosvike ichingosunga vanhu vari kuzviitisa zvavo mamitinzi avo asinei nekukonzera mhirishonga. Saka ndinoti aiwa zviri kuitwa nepolisi zvakanaka zvaizvo, because we want peace, we want order before and after that summit.
Vachuma, tiri kuona kuti vari kusungwa ava panzvimbo yekuti vanga vachipiwa mukana wekuti vapinde mumadare vachitongwa kana kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, vari kuramba vari muusungwa. Munoti
tataura kuti ihurumende inozviziva kuti haina kusarudzwa nevanhu, asi kuti ihurumende yozova kuti yakabirira sarudzo. Saka ndosaka muchiona kuti vari kutya vagari, vari kutya macitizens. Hapana yatingati pachirungu social contract kana kuti pachivanhu singawirirano, yekuti aiwa imi tisaka kusarudzwa. Nekuti kana wakasarudzwa nevanhu hapana mhaka yekusa vanhu, hapana mhaka yekuzinduka vanhu, hapana mhaka yekuwana yatingati false intelligence yavari kutaura kuti aiwa mapurisa anenge azviona. Vanhu vanogara vachitya zvizvara zveZimbabwe. Saka tinozviziva kuti havasi vakabvuma kushandisa mutemo unobvumira kuti umwe neumwe muZimbabwe anofanira kunge ane kodzero yekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvo zvinokotaridza pachena kuti aiwa mamajors court ari captured.
Regai tiende kuna vatongogara. Vatongogara, munoti
kare kuti munhu ukapara mhosva ukangoenda kupolisa unobvawo kunebhiyo iri pake ipapo inge nemutemo wedingita kuti munhu anopiwa chibatiso. Asi izvi zvinenge zvaongororwa nedare voona kuti vakakodzera here kupiwa bhiyo. Saka hazvireve kuti munhu ukangopara mhosva unongosvika kumatare uchingoti ndipei bhiyo, ndipei bhiyo. Tare pane zvazvinotarisa kuti munhu anokodzera here kana kuti haakodzere here kuti apiwe chibatiso. Saka izvozvo zviri mutemo wenyika izvozvo.
Vachuma, tiri kuona kuti veZANU PF vari kubvumidzwa kuungana vachiita misangano, asi vanopikisa kungoungana vari kubva vasungwa. Munoti
munyika munomu patova nemutemo dho usina kutsanangurwa, dho usina kunyorwa, asi patova nemutemo uri kushandiswa neZANU PF kuti aiwa kune mutemo weopposition, kune mutemo wevatsigiri veZANU PF, kwoita mutemo wejekerere. Saka naizvozvo tinoziva kuti aiwa vanhu veZANU PF ndovo vava kubvumira kuti vakada kuungana zvakava nenyaya yechemu yatingoziva tose kuti aiwa bumbiro remutemo riri kuti aiwa munhu akaita pate matemo maviri akwana anoreva kuti vamunangagwa chiuyayo yakwana. Asi vanhu veZANU PF vari kubvumirwa kuti aiwa itai mademonstration ichitsigira zvinhu zviri unconstitutional. Saka ndianiko achakwanisa kuinfosa mutemo kana vanofanira kuinfosa mutemo variwo vari kutyora mutemo.
Vatongogara veZANU PF vari kunzi vari kubvumirwa kuungana, asi vanopikisa vari kusungwa.
ZANU PF vanorespekta mutemo wenyika, vanoenda kuna vaplaya kupolisi vopiwa mvumo yekuti vaite misangano yavo veopozisheni havata izvozvo. Saka kana usina kutedzera mutemo unongosungwa. Saka veopozisheni vanokurudzirwa kuti ngavaende vanoaplai kupolisi kuti vada kutaura mamitinzi avo zvematongo enyika.
Vachuma, hanzi veZANU PF vanokumbira kumapurisa mvumo, imi vanopikisa munongoungana.
Uyu mukomana ndosaka atendava kumhanya, anoziva kuti vari kutaura manyepo.
Avo vanga vari nhengo yeboka revechidiki rebato Residents Coalition for Change vaStephen Chuma. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeboka revechidiki reZANU PF vaSnobo Tongogara. Vaviri ava vanga vari muHarare, buhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika. Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica, vaDonald Trump vebato remaRepublicans vatarisana nemunhu mutsva wekukwikwidzana naye, sezvo vaJoe Biden vebato remaDemocrats vakazivisa kuti havachakwikwidze. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naIvan Zininga weVOA Studio 7.
Vebato remaRepublicans kuWisconsin kwavakaita musangano wekusarudza achavatungamira musarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti Republican Convention, vakange vatoziva kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kumutungamiri wenyika vaJoe Biden, avo vakange vokurudzirwa nevakawanda kubuda mudariro vachinzi vakwegura. Saka pavakazivisa kuti havachakwikwidzi, vamwe vange vakatozvitarisira nekugadzirira. Vakabva vatotanga kuvashora mumashoko ekukurudzira vanhu kuti vavhotere vaTrump.
If you ever wondered how Joe Biden could get the border so screwed up, remember, he had help.
Ukange uchinetseka kuti seva Joe Biden vakatadza kugadzirisa dambudziko rekunopinda nevanhu kumaborder, ziva kuti amai Harisi vaishanda navo.
Kuzvishambadzira uku munongedzo wechamupidigori choitwa nemarepublicans kubva kuna vaBiden kuenda kuna amai Harris kuda kuvazora madhaka panyaya yekupinda muAmerica zvisiri pamutemo kuri kuitwa nevanhu vakawanda. Asi mukutanga kutsvaga rutsigiro semunhu achamirira bato remadhemocrats kunyange vasati vasarudzwa nebato iri zviri pamutemo, amai Harris vakatorodza makano kupindura kushorwa kwavari kuitwa uku vachiyeuchidza vavhoti maba savakabata vari muchuchisi uye gweta guru redunhu reCalifornia.
California, and I was a courtroom prosecutor before them. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Ndave nenguva yakareba zvikuru ndichishanda kugadzirisa dambudziko iri. Muno asina hanya nekupinda kwevanhu muAmerica zvisiri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika paBrookings Institution vaDarrell West vanoti amai Harris vari kupinda musarudzo yange yakatungamirwa kare navaTrump.
She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states that
have started to sway. Dinonova chikwikwidza vakasimba matunhu akaita sePennsylvania, Michigan, neWisconsin.
Kupinda kwemunhu mutsva mudariro achikwikwidzana navo kunorevawo kuti vanenge vomutsvagira zita rokumunyomba.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ndinomuti Kamala wekungoseka zvisina maturo. Makambomuona achiseka? Anoita seasina kukwana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Mina Bose, anodzidzisa paHofstra University, anoti maRepublicans ari kufunga kuti anokunda chero munhu asarudzwa kumiririra maDemocrats. Vati,
clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Zviri pachena kuti vaTrump nechikwata chavo vaifunga kuti zviri nyore kukunda mutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vane muonero mumwe chete pamutevedzeri wavo amai Harris.
Asi kubuda mudariro kwavaBiden kwave kureva kuti maRepublicans ave kufanira kuchinja kutsvaga rutsigiro kwavange vachiita.
Surgically, I have to recast the whole thrust of their campaign, which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that disappears now. But I'm sure they will quickly go on the attack. They will note that she came out of the state of California, which is more liberal than the rest of the country.
Asi ndinoziva kuti vari kurodzera amai Harris mapfumo. Vachataura kuti vanobva kuCalifornia, uko kunongobvumidzwa kuitwa zvose zvose.
Mutevedzeri wavaTrump vaDJ Vance ndivo vari kutungamira urongwa hwekushora amai Harris navaBiden, vachiti zvirongwa zvavo zvakakundikana.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job, and that is all because Kamala Harris.
Nyika yedu yakaremedzwa kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu nemutungamiri wenyika asingakwanise kuita basa rake, uye zvose izvi zviri kukonzerwa naamai Kamala Harris nebato ravo remaDemocrats vaitinyepera kuti vaBiden vanokwanisa kutungamira.
Amai Harris vanoti vavhoti vane mukano wekusarudza pakati pemuono wavo newavaTrump pane remangwana renyika.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law? Or a country of chaos, fear, and hate?
Tinoda here kugara munyika ine rusununguko, tsitsi nengoni, uye inotevedzera mitemo, kana kuti munyika isina kugadzikana, ine kutya neruvengo? Zvakanakira nguva ino ndezvekuti tine simba rekupindura mivhunzo iyi. Simba iri riri muvanhu.
Ongororo dzakaitwa kubva vaBiden zvavabuda mudariro dzinoratidza kuti amai Harris vari kuvhara mukaha mukuru wange uri pakati pavo navaTrump panyaya yekuti ndiani ane rutsigiro rwakakura. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns, VOA News, maiverengerwa neni Evans Azininga, VOA Studio 7.
Aiwa, tinotenda Evans vateereri musakanganwe chirongwa cheLive Talk apa tiri kupenengura zvanga zvichitaurwa navamutuli Ncube nezvekufamba kwebudget renyika. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyamira Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesine mhla 25 kuNtulikazi 2024 ngokipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Amakampani xa ebhadala i-tax ngabhadale at least half the tax in ziki. Abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente ngababhadale njalo futhi ngamaziki. Nxa bebhadala ama-presumptive taxes ngababhadale futhi ngamaziki.
Umphathintambo karhulumente obona ngezemali umnumzana Ntuli Ncube uthi kumele wonke amankampani ezimbabwe kanye nengatsha zikarhulumente asebenzise izimbabwe gold kumbe iziki. Ziyathuthuka ezinye izikolo ematoleni south ongela abantwana abapasayo. Kutshoni na ukuphuma kukamongameli Joseph Biden weMelika kukhetho olukhulu oluzayo? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo karhulumente obona ngezezimali umnumzana Mthuli Ncube uthi sokumele imithelo eminingi kanye lokwenzelwa uZulu ngurhulumente kubhatalwe iZimbabwe gold kumbe iZig ukwenzela ukuba imali le ithakazelelwe njalo isetshenziswe elizweni lonke. Uphinde wathi kuza kwesulwa imithelo yentengo yembuzi lokunye uze kube labantu abaningi abathengisa izifuyo ngemali elesisindo ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala enkulu lonyaka. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uncube okhulume lokhu edayele ephalamende eHarare namuhla ngesikhathi esethula umbiko wakhe oqakathekileyo wokuhlolisisa ezomnotho owe-midterm policy review statement uthe eleZimbabwe lingeke lathuthuka ngemfanelo uma kungasetshenziswa ngemfanelo iziki.
Amakhampani xa ebhadala i-tax ngabhadale at least half the tax in ziki. Abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente ngababhadale njalo futhi ngamaziki. Nxa bebhadala ama-presumptive taxes ngababhadale futhi ngamaziki. Sikufakile lokhu ukuthi khona kupromote kukhulise kusetshenziswa kwemali yethu.
Ukubeke sobala ukuthi kumele kuguqulwe imithetho efana lowe-presumptive kanye le-corporate taxes ukwenzela ukuba kuthuthukise umnotho welizwe ukuze ugxile emalini yeziki. Uthe kule mthetho eminingi okumele iguqulwe ukwenzela ukuba izifiso zikahulumende zifezeke. Lokhu kugoqela ukubumba umthetho we-customs duty ozalawula ukuthwalwa kwamafutha epetulo, igwayi elihotshwa kusetshenziswa imitshina lokunye. Uncube uphinde wathi kuzamele kususwe umthelo we-value added tax kuntengo yembuzi, izimvu, inkukhu lewochi.
I propose to exempt live cattle, pigs, goats, sheep and bovine semen from VAT. Furthermore, I propose to exempt poultry meat and carpenter from VAT.
Ngaphandle kwalokho uthe kumele kulungiswe imithetho ezavimba ubukhohlakalo eZimbabwe. Ube uqhubekele phambili esithi kunokuphumelela okukhulu elizweni okubangelwa indlela zokuqiniswa umnotho ezabekwa nguhulumende.
Umnotho wethu uyakhula sibili ngoba nganzelela ongodosi wehlisile i-GDP growth ayifaka ku-2%. Like 2% asonto encane, kuyasetshenzwa ngoba ngendlela lesilayo ukuthi sibe ne-2% growth akusetshenziwe. So sibona ngayi umnotho wethu uyathuthuka nanti sikhona lapha ku-parliament kanye nemigwaqo eyakiwayo ukuhlaza lapha angiyana iwit nawe uyazibonela.
Uthe ukhanya kule nguquko kwezentengo yempahla etshiyeneyo loba ilizwe lidonsa nzima ekutholeni imali yokuqhuba inhlelo ezijeneyo. Uthe kufunakala amabillion pose ayisithupha 5.6 billion zik ukuze kubhadalwe inhlelo zikahulumende. Kusenjalo ukubeka sobala ukuba umnotho welizwe ukhangelele ukuthi lonyaka uzathuthuka kancane kulanyakenye ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2%. Uthe kulamanye amabhizimusi agoqela ukwenjiwa kwemgodi ezokuthwala kwempahla lokunye okumele kufakwe kumthetho we-Indigenization and Economic Empowerment Act. Uncuke uthe lokhu kuzakwenza abadabuka eZimbabwe bengene ngobuningi kumabhizimusi la. Esanda kugqiba umbiko wakhe kuhle waxokozila edayele ephalamende abaphikisayo besithi kumele kuhlolisiswe okwethulwe nguNcube namuhla, kodwa abakubandla elibusayo bekwala lokhu. Omunye wabazondiswe ngokwethulwe nguNcube ngumnumzana Decent Bajila omele iluveve Makhandeni edayele ephalamende.
Siyakwazi ukuthi njengokuba nejilo asoze sibone sokuthiwa i-passport si-applyelwa ngezigi, asoze sibone sokuthiwa wonke ama-tollgate asebhadalwa ngezigi, asoze sibone ezinye inhlelo eziningi zikahulumende zonke sokuthiwa sokubhadalwa ngezigi kuphela.
Kodwa ummeli wephalamende umnumzana Joseph Chuma uthi uvumelana lamazi kaMthuli esithi uzakuzwa imbono kaZulu ngokukhulunywe nguNcube.
The minister is minister Sebile wazofaka ilozen statement sakhe. Also kukhona kanti sibona sizahamba siyokuphawula sibubale sikuhluze njalo sithathe lesisikhathi sona sibuyele emantwini sisebabonisa into efake uminister lapha eparliamenti. Nxa abantu sebesitshelile
uChuma uphinde wathi abaphikisayo kumele bebale okumunye ethwele ugwalo lukaNcube bengakakhulumi ngakho. Ezinye ingcitshi kwezomnotho zithi indlela zokuba kusetshenziswe amaziki zilungile, kodwa uhulumende kumele abone ukuba amaziki ayatholakala emuntwini wonke. Omunye wabo ngumnumzana Masimba Kuchera.
Siyabe simelele ukubona ukuthi uhulumende esenza njalo iziki liyabe litholakala yini, ngoba siyakwazi ukuthi khathesi kukhanya njengani iziki libuhlungu ukuthi umuntu alitholi. So uhulumende kumele njalo enze ukuthi iziki langkhona litholakale.
UNcube uphinde wathi eleZimbabwe linezikweleti ezifika 287.2 billion zik ezigoqela imali eyabolekwa kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton, ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezigoqela e-European Union zithi ziza kuma ukwamukela impahla ezithengiswa ngeleZimbabwe uma zisenziwa kungalandelwa indlela zokulondoloza umkhathi. ELeZimbabwe lona selizama ukuba impahla yalo yamukelwe ngokubumba umthetho we-Climate Management Bill okukhanya uzakhangelana lalokhu. Kukhanya engani kulakho ukwenqabela ukudumala komkhathi okubizwa ngokuthi climate change. Ukuze sihlaziye udaba lolu ngokuthi kungenziwani ngeleZimbabwe, sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu osebenza eNational University of Science and Technology kugatsha olubona ngokuhlenga uzulu olwe-disaster management.
Let's invest kuma-renewable sources of energy, sele solar, sele wind, umoya lo. And nxa kusenza futhi ikuthi izulu alikho, ngasiya wayitena kolo kuyena wakuthiyo ngu-president sometime back laphana sithi a dam for each district, ukuthi for each and every dam that we are building or constructing sibone ukuthi sifaka i-possibility yokuthi generate the little electricity that we can. Kolo kuyena kuzasenzela ukuthi khona sikwazi ukuthi sibala leyo source kolokho abakubiza ngokuthi ama-green energies. Even in terms of his motors at least, so kufanele switch siye kumota ezirana ngamasola ezingarani ngabo diesel lapho. Yes,
nxa ukhangela ukubona zani kuyini okungenza ukuthi konke lokhu kwenzakale eZimbabwe into zabo green energy les.
We really will need a lot of injection into industrial development. Ngitshela ukuthi uyakhumbula kudala ukuthi abadrivers sithi kona siya kobulawayo kontutu ziyathunga kwakulama ukuthi ngiyasweli bani isiNdebele. kwakulama industry amaningi kakhulu akwakusenza ama-products amaningi kakhulu aranger from ama-products adliwayo kusiya ezinsimbini kubo ama-engineers and so on and so on and so on. So siyayifuna i-development enjalo ukuthi ubulawayo abuyele abe ngubulawayo lwani wakudala sikwazi ukuthi sithi kule manda i-language yakudala. So imandala yakhathesi sokufanele ibone ukuthi isebenzisani ama-green energy sources anjengabosola banabo. Isola silayo in abundance eZimbabwe, in abundance of serious. But kule little investment esiyifakayo, kodwa ungananzela abantu sebeqalisile even emakhaya kathesi. Uyafica sebelayita ngamasola, sebepompa amanzi ngamasola, khonokuyana, yi-direction yakhona ngaleyana. Uyabo? So amakampani amakhulu asengayenza amasimu amasola bafeed isola yabo into i-system yetle yamagesi le. Siyakufunda khona ukuyana ngobukhulu bakhona, kume ngithi ngobuningi bakhona. Kodwa akululanga babadube ngoba kufuna imali, akululanga ngoba kufuna abantu abazimiseleyo, ngoba kufuna sithole futhi ivile foreign direct investment eyiyo kade esivele njani esihluphayo esingelayo. Kodwa that's the direction we should be taking njengesizwe.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu osebenza ekolejini leNUST obexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Ezinye izikolo eGwanda zikhangelwe ukuthi zilakho ukududuka kwezemfundo kulandela uncedo ezilithole kwabemba igolide lokunye esigabeni lesi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani. Lolu ncedo luza ngesikhathi izikolo ezinyenge emaphandleni zibhekane lodubo lwezindlu zokufundela ezezifundi, ikakhulu uma kukhangelelwe ezescience kanye lama-computers, osokudale ukuthi iningi labafundi ezikolo lezi lingaphumeleli ezifundweni.
Izikolo esezithole uncedo ukuze zithuthukise ezemfundo eGwanda South zibalisa iBhengu Secondary School, yona encediswe yinkampani eyenza isamende Colemborne, iPretoria Portland Cement PPC kanye leStezi Secondary School, yona encediswe iBlanket Mine. eBhengu iPPC yakhe izindlu ezimbili zokufundela izifundo zesayensi kanye lamakhompyutha zelwenikeza lesi sikolo amakhompyutha ngamathumi amabili lane 21. Ekhuluma ngesikhathi samukela lesi sipho kuviki edlulileyo, usobhuku weBhengu uMnumzana Giyaboka Magaya uthe imfundo sokumele ithuthuke kulesi sikolo ebesingaqhubi kuhle eminyakeni edlulileyo.
Sithi kubantwana besikolo, this is your chance. Abadala ngiyababona sekwadlula kuwo, but lina is your chance. Lingayidlalisa ichance liyana ayiphindi ibuye, ngoba phandle lapha kunzima. Abantwana babulalana emguteni like lathinta indaba yabo yama-drugs, kunzima ukuthi abantwana labana.
La mazwi agcizelelwe umqondisi weGwanda Rural District Council uMnumzana Rangana Isifanda.
Sikhangelele ukubana isikolo sethu seBhengu sithole ama-benefits ngalokho esesikwethilelwe yi-PPC, kuhlanganisela kunye lengadi ezabanika ke inzuzo mhlawumbe ukuthi bakhangele ke ezinye inswelo abalazo isikolo.
Isikolo seStezi Secondary eGwanda North lazo sesivuselelwe iBlanket Mine, njalo lazo siza kuba le ndawo yokufundela izifundo zescience kanye namakhompyutha. Isakhamuzi seStezi uMnumzana Khoni Ngwekazi uthi lokhu kuzadala ukuthuthuka kwezemfundo esigabeni sakhe.
Kuveke kunamatitsha ayesuka apha sesithi hayi lapha udevelopment akula development wathi kathesi okunani kulole electricity into yonke esikhona. Xa utitsha mbe ebhala laphana kulokunye abakusebenzisa imechanism ezwayo esibili sokuthi uphonge ukupressa kube sewubhalile kublackboard.
Ngaphandle kwesikolo lesi, iBlanket Mine iphathise njalo ukuthuthukisa esemfundo yaphansi kanye leklinika kuleyo ndawo. Lanxa ezinye izikolo zijabulela izipho ezizitholileyo, esikolo seDambashoko Primary School bona bakhala ezimathonsi ngokuzwela amakhompyutha. Umgcini sihlalo wekomiti yabazali besikolo seDambashoko uMnumzana Butho Elihle Nkala uthi kuyisifiso sabo ukuthi abantwababo bathole izifundo zamakhompyutha.
Iphupho lethu njengabantu beDambashoko sifisa ukuba le-computer lab. I-computer lab sikhala kakhulu abafundi abantwana, izinto eziningi sezijulile sezifuna imitshina ukuthi ibe khona bancedise abantwana. Ngoku-googling, ba-google abantwana bafunde izinto yokubathuthukise ikusasa labo.
Umqondisi we-PPC kwele Zimbabwe, uMnumzana Albert Gay, uthi bancedisa izikolo zemaphandleni ngoba zisemuva uma kuqhathaniswa lezemadolobheni.
We focus particularly in rural schools. By equipping rural schools, we believe that we are solidly doing our part in terms of contributing to laying a strong foundation for the country. We are mindful of the fact that majority of primary learners, I understand, Honorable Minister, is about 73% are enrolled in rural schools, hence the focus on rural schools. And
ukuncedisa ilizwe lonke lakhe ukusasa yalo. Siyazi iningi labafundi beprimary lifunda emaphandleni, njalo siyazi ukuthi izindlu zokufundela ama-sciences lama-computers kazikho emaphandleni, kungakho sithe singenele.
Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Tolerai Moyo uthi bazavuleka ingqondo abafundi ngalezi zipho.
Donation be a symbol of progress, empowerment and equality. It will bridge the digital divide and ensure that no student is left behind in this rapidly advancing technological landscape.
Let us siphoka sibe luphawu lwentuthuko kanye lenqubela phambili. Sizaqeda ubula ngamakhompyutha njalo sidale ukuthi kungabi lo mfundi osayela emuva ngesikhathi sokusetshenziswa imitshina yesimanjemanje.
Ngomnyaka ka-2020, isikolo seBhengo sathola iqanda ekhulwini 0% kumhleliso ye-ordinary level, kuthi nyakenye sathola i-7%. Akwaziwa ukuba lo nyaka sizaqhuba njani kulandela lintuthuko esikhona esikolo lesi. Ngimele umsakazi we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
WezeMelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi okwamenza waphuma kukhetho oluza kuqhutshwa lonyaka ngolwezi yikuthi sokumele kungene osakhulayo esikhundleni somkhokheli welizwe ozavimba ukubhidlizwa kombuso kaZulu, kubika uDabuka Ncube.
Umbiko wakhe okwazisa uZulu ukuthi kungani wathatha isinqumo sokungancintisi kukhetho, uBiden okhulumela uZulu enkundleni zokuxhumana esesigodlweni sikamongameli eWhite House uthe sokuyisikhathi sokuthi adedele omunye.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation.
Sengithethe isinqumo sokudedela omunye, iyo yodwa indlela yokubambanisa ilizwe lethu. UBiden wakhetha ukuba umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ancintisane lomnumzana Donald Trump webandla lema-Republicans kukhetho oluzayo. Kulabanye abambalwa abafisa ukungena kumncintiswano lo, abakubandla lama-Democrats, abakubandla lama-Republicans bafuna ukuba uBiden ahle asuke esikhundleni sikamongameli ngesiphangiphangi, besithi useluphela kokuthi kasakwazi akwenzayo. Abakubandla lama-Democrats bayakuphika lokhu. Abalandela ezombusazwe abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika balemibono etshiyeneyo ngodaba lolu. Sixoxe nomnumzana Tim Muringayi ngokwethulwe nguBiden izolo eWhite House.
Sonke siyakwazi ukuthi yena isifiso sakhe bese contesta lapha ekukhankaseni okubuyayo okwe-election ka-2024. But abantu abaningi including ama-Democrats amaningi bebesecabanga ukuthi hayi i-cognitive ability yakhe, le capability ayisekho. So bebesesaba ukuthi bebeza nqotshwa ngumnumzana Trump. So ukukhuluma izizathu zakhe le lombono wakhe of what's going on lokunika ithuba kumama uKamala Harris kuyabongeka ngoba kube le kutshengisa ukuthi iDemocratic Party no matter ukuthi baxabana kanjani kungathiwa kule smoothness ye-transition.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe olandela udaba lolu ngumnumzana Washington Jamela othe uBiden esethula umbiko wakhe ubezwakala ukuba kaqinanga emzimbeni kulandela ukuhlaselwa ngomkhuhlane we-COVID kunsukwana ezedluleyo.
indaba yakhe uzamile ukuthi ayibeke kahle kakhulu noma nje bekubonakala ukuthi hayi isabuhlungwana njalo njengomuntu okade gula ilizwi lakhe belingakabi strong kodwa ama-point awabekileyo hayi ayacaca ukuthi uqakathekise ibandla lakhe le-Democratic Party waqakathekisa njalo ilizwe akulula ukushiya isikhundla ikakhulu isikhundla sokuba umongameli.
Kukhangelelwe ukuba ibandla lamademokrasi lizakwenza umhlangano omkhulu o-Democratic National Convention okuzakhethwa okusemthethweni ozamela ibandla lele kukhetho oluzayo. Elama-Republicans lisanda kukhetha uTrump othi nguye owenze uBiden waphuma kukhetho oluzayo. Uqhube umhlangano eNorth Carolina ngolwesithathu lapho athe njengoba lisazi kumalanga amathathu edlulele sanqoba umongameli welizwe ongaqhubanga kuhle ukwedlula abanye uJoe Biden, khathesi sokulomunye esizamkhalisa olamanga kakhulu Kamala Harris ongumsekeli kamongameli ongaqhubanga kuhle ukwedlula bonke kumbali yelemelika. Abantu abanengi bathi bakhangelele ukuba uTrump loKamala bazanqikilana kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguTabo Kancube.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya isimo eselizweni lapho amabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu abathi abantu bacatshangelwa ukuthi baphikisana lohulumende bayahlukuluzwa njalo bayabotshwa mahlayana phambilini komhlangano womanyano we-SADC okhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Lokhu kulandela izehlakalo ezigoqela ukubotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga edluleyo, amaningi awo alokhu evalelwe esitokisini labafundi abathi batshaywe kabuhlungu ngamapholisa izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele bazibhathe kuhle phambilini komhlangano we-SADC, njalo uMnumzana Kazembe Kazembe, umphathintambo ubona ngokwenzakala ekhaya, ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa loMnumzana Munashe Mdutsa, umabhalane webandla le-ZANU-PF obona ngogatsha lwe-Information Communication Technology njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla, endaweni loMnumzana Comfort Mpofu, umgcinisihlalo wogatsha lwabatsha kanye lezifundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa nguMnumzana Job Sikala onguye osungula lingxoxo.
Masikhangele amazwi akhothi ukukhuthaza abantu ukuthi bengayenzi udlame ngoba kuzayangisa ilizwe. Kumele iqale ikhangele okwenzakalayo ukuba sikhuluma nabantu abanjengoJameson Timba nabanye abayini abalokhu bevalelwe ejele ngecala elingekhoyo ngokutshengiselela ukuthi yena ngokuqala nguye osuyangise ilizwe ngokuthengisela ukubana uyakupha abantu bengayenzanga cala kungela cala bekunguhlala abasitima ukuthi bekhitshwe njengoba sokuselebrela iSADC.
Mnumzana Mthuta, ungathini ngamazwi okukhuthaza abantu ukuthi kube ngabangeli udlakela lalabo abathi hayi kuvele amalungelo asephuliwe elizweni?
Umongameli uDr. Emmerson Mtambutso Mnangagwa, ungamlalela kakhulu ngesikhathi zonke akhuluma khona, akayekeli ukukhuluma ngendaba ezokuthula. Sesikujayele nxa kuzaba la ma-summit either United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU, abantu abamamandla abaphlayo bayathanda ukwenza ama-gimmicks ayenzela ukuthi befake i-attention bezama ukufaka iZimbabwe on the agenda ngenxa yokuthi bona bavele bengabantu abangavumi impumela zokhetho ezenzakala eZimbabwe. Namhlanje njengoba iSADC ibuya kithi lapha ngo-August sebefuna ukuthatha ithuba leli elokuthi bayenze udlame lodlakela ukwenzela ukuthi kuyehluleke ukuthi iZimbabwe ithathe i-chairmanship, yehluleke njalo ukuthi iZimbabwe ihoste leyo SADC. Ngoba remember last year bathe beqeda ukhetho bathe betshela ama-supporters abo ngamanga ukuthi ngoJuni ozayo kuzaba lokhetho kwele Zimbabwe, iSADC kujikiza kulungisa. So kusiba nzima ema kanda avu. Mwabaya kwa chairperson wisa tiko nginayo. Umunga meli ema sondambuzo mnangako.
Mnumza na mpofu. Ungati ni ngamazwi ga mnumza na mtuta. Sesi kangelu kuti okokela insha nganiso yenu. Mnumza na skala lai wage wakuluma wati. Guye pulwa ilunge lululundu ezimba.
Kuna ngabeshezbe buto bazbuna be right. Bapati. Nzafungu tu ngabeshezi. Lapana bezbuze bono komreti mtutu kuti. Bati ni umtu anulomnyago yetwa. Ole wani. Usheze chili lo mamaki. Nipikozu mamaki wakita ugubana inebenja. Ebese ebamba gale enjini. E private. Ega honorable timba. Njalo kuna ngadokuma kuti lizwe livambini. Lokuti abantu bazihlale kahle eZimbabwe. Bazamu bathini ngabantu abashezi kade sejili. Namalunye loluntu okukhulunywa ngokuthi association. Namazwe wonke akusada kona lawo. Abe kungayini lokuthi abantu kumele bevunyelwe ukuthi associate, bevunyelwe ukuthi associate with certain amanye amaphathi. Naze bezama ukukhuluma ukuthi ungayenzi okodlame ukuthi sihle amalungelo oluntu aningezelwe as long as abantu laba bayi 78 belokho bephakathi ejele. Lonxa i-major court iye yathi kuleqala. Icala leli lisiyashintshwa selisayekhulwa yi-court ukuthi ngisele ukubana kulokudlala constitution yokubona lapha elizwe lethu. Yikho ukuthi ngisele ukubana iZimbabwe ayikabi izinto lokuthi team GP order. Nxa beselokhu besadlala constitution kanjalo.
Sinike ithuba leli umnumzana Mthuthu ukuthi ungathini ngamazwi kamnumzana Mpofu.
iZimbabwe yaso Harare njalo iHarare yaso Zimbabwe. That's why iZimbabwe ilabantu more than 16 million. So singazama ukucabangela ukuthi isifiso zabantu abasendaweni eyi-1 seziyo sikuqoqela isifiso zabantu bonke. Okwesibili, iZanu PF ayishiyo ebophayo kule police eZimbabwe ebophayo. I-case le kuma court siyayazi akhuluma ngayo abantu abayi 78. Angeke ngakhuluma ngimelela amapolice kodwa sikhuluma ngezinto ezikhulunywa ngamapolice ukuthi abantu abacatshangelwa njalo kwakulobu fakazi bokuthi kule zinto ezazilungiswa. iZanu PF kumbe umongameli ngala mandla okungenela endabeni zamacourt athi khiphani lohana fakani lohana engangenela yena ethi hayi bakhipheni bayenzeni kuyathiwa eZimbabwe njalo akula rule of law. Lingiphendula umqondo wakhe wokuthi kule case ehambe kumagistrate ikhesi kaJob Sikala ephinde yahamba yayasikwashwa amajaji akhona alemvumo njalo alelungelo lokucorrecta okuyabe kuphambanisekile okuyabe ku-high court njengoba umzwile ezikhulumela yedwa ngomlomo wakhe ukuthi bahle bekuhlanganise bethi vele akumelanga yithatha i-chairmanship iZimbabwe ngoba bena bebevele befuna ukusebenzisa indawo njengendawo yokuyocebela isadiki layo iyakwazi izigilamkhuba ezeZimbabwe ukuthi zidlala njani. Bazazama bazakuzama kodwa I think abezomthetho sebekubeke kwabasobala.
Ungasigqibela ingxoxo yethu mnumzana Mpofu.
Ano nyimzulu ucomrade Mthuthu ngawukhulumileyo ukubana iHarare asoZimbabwe otshengisela ukuthi kule ndawo yelapha eZimbabwe okusincindezelwa khona amalungelo nxa kuphambaniseke iHarare kuphambaniseke eZimbabwe nxa kuphambaniseke iTsholotsho kuphambaniseke eZimbabwe. So abantu bona la even abaseHarare nxa bevalelwe phakathi kuphambanisa iZimbabwe kuphambanisa wonke umuntu akukho right yikuncindezela amalungelo oluntu. Akabakabi ready for i-SADC summit abaqale belungisise amalungelo oluntu. Njengenhlanganiso thina siclear asikuvumeli ukubana kathesi iZimbabwe ikhokhele ngoba iZimbabwe izaphambanisa i-SADC as a whole iphambanise i-Africa as a whole because sisehlile kulungisisa iindaba zethu ezomuzi wethu. Abesilungu bathini bathi charity begins at home. Ilizwe siyafuka ubona lithuthuka siyafuka ulibona lithuthuka liyathuthuka njani ilizwe nxa amalungelo oluntu encindezelwe akula lapho esiyakhona.
Lo ngumnumzana Comfort Mpofu umgcini sihlalo wogajwa lwabatsha kanye lezifundi kuhlanganiswe i-National Democratic Working Group ekhokelwa ngumnumzana Job Sikala obexoxa endawonye lo mnumzana Mnashe Mdudza umubhalani webandla le-ZANU PF obona ngogajwa lwe-ICT njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla. Bebexoxa ecingweni loSthandekile Mdlanga we-Studio 7. Live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ingcebo kahulumende ngokwezemali ephathelene lelizwe. Siyakehlwa nesihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela namhlanje. Umphathitambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi kumele wonke amakampani eZimbabwe kanye lengatsha zikahulumende asebenzise iZimbabwe Gold kumbe iZik uma behlawula imithetho. Ziyathuthuka ezinye izikolo eMadureni South ongela umntwana yena oyedwa opasayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale, lalelani iLive Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.